inflation yapa 5.3 zvingoro vari kumeja kukwira kwezvino. Okay, tikutangisa ndicho kujikesa kuti pane yavanoti month on month inflation. Month on month inflation iri kumeja kuchinja kwaita mitengo yezvino pamwedzi tichikombeya July na August. Ndipo pane yatinoti year on year inflation iri kuona kuti zvinhu zvakwira zvakadi pagore rega rega sei tichienzanisa September wegore rino na September wegore rapera. Saka yataurwa year on year iri kutiragidza zvinhu mamirira anga akaita zvinhu gore rapera nemamirira aita zvinhu gore rino.
Kubva papindawo mari yekunze iyoyi yemaus dollars kusvika pari zvino makwiriro ari kuita inflation yacho aya pari zvino nekwatabva uku zvakamira sei
pari zvino takaona from 2009 takambo inflation yedu ithink yakanyaupika around 2010-2011 ivi yatanga kumboderera zvazvikonzereswa nenyaya yekuti munyika munenge musina aggregate demand. Aggregate demand ndoinoita kuti mitengo yezvinhu inge ichidrivewa upward.
Makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika munoona ichiramba ichikwira here kana kuti ichadzika?
Ichatokwira nekuti mafigure parurwa aya mahistorical figure haasi kurifleta zvaitika kukwira kwaita mablack market premium masvondo kana kuti mwedzi ichangopfuura. Saka muchaona kuti by year end inflation yedu inogona kunge yakuma 9% yakuma official inflation inogona kunge yakuma 10% yakuma 11% okuma tingangoti ma 10% ikoko nezvaitika munguva shoma ichangopfuura vanogadzira zvinhu vakwidza zvinhu zvavo. Saka izvozvo zvichareflectwa muyear on year inflation yedu around December January muchaona kuti zvine zvatisiya nemaofficial figure edu anenge atikwirei.